cup. Ino, fucking up. Zirunzi, Makapusa Mazim, Champagne, and the Moonwatch, Wheeler, Hatchas in the Catina. Don't over cautious. So, me say, Pat on the ship is a sitter, by tongue, good a putty, by the penny. As in over what I'm with him, win. Sure, I'm had to take it in my tent. Matende kutindi yende kuvarira mukati wewe shende saka tokutukai muri mbwende varike matsaga vapengi ende kupenga akumburidzirwe pembe kana kuridzirwa peru kuti ngende ngende tovachendesa kuwesten apa vachida kuenda chamhembe saiwo koma wangu olembe kuti vamwe vanomusa tovatembe nekuti kumwe kupenga kunoonekwa pahembe saka tatongotaura kuti avo vada kuti vatiridzire pembe tati vaitoda kundiita kazembe kazembe vachitofunga kuti pamwe vachandiita semudhembe saka